Vamangudya vataura mashoko aya paUniversity of Zimbabwe muHarare apo pari kuitwa musangano kana kuti symposium wenyanzvi dzezveupfumi. Vamangudya vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari dzakasiyana-siyana nekuti kushandisa randi chete handiko kungagadzirisa dambudziko rakomba munyika rekushomeka kwemari.
Basket of foreign guys that we are using here in Zimbabwe. So, apart from new one, which is being suggested, it's the same old story. It's not only Zimbabwe increase our production, goods and services. Current, those throughout the whole world, those about energy, their production. Personal goods and services, personal production, personal more hoofu, more shibagi, kana zvese zviri kwazvo zviripo zvese kana zvicherwa maminerals hapana nyika saka nyika inosupportwa nemazhi minerals saka tinombe chanonzi gross domestic product increase ye production not of food not of currency as was said here the missing link in this economy is production.
Dr. Mangudya vati mamwe matanha anofanirwa kutorwa ekugadzirisa mamiriro eupfumi haasi kuitwa. Vatiwo kuondomoka kwemakambani ehurumende ndokumwe kuri kupa kuti upfumi hwenyika hubve waenda kumawere.
Zimbabwe still used to export, used to produce about 1.2 million tons of steel from Zimbabwe and China. So those are the production that we need. If you go to people like China, their parastatals are the major commons that are producing. It sounds like China, China, where my parastatals are going to go to those.
Gavuna weRBZ atiwo nyika inofanirwawo kugadzirisa zvematongero enyika kukwezva vane mari dzekunze.
Political risk in Africa nekuti izvo vanhu vangada kuuya kuzoinvesta vaya kana vanhu varimo iwo kuvhesta ka vanodini vaita demotivated. So political risk in Africa mainvestor autinge demotivate mainvestors.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yataurawo pamusangano wevanyasha Kaseke vati kuti nyika iwane mari yekunze vemakambani neveruzhinji vanofanirwa kunotengesera zvinhu kunze kwenyika. Vakaseke vati vemakambani vanofanirwa kutarisa kuti vogadzira sei zvinhu zvine mutengo wakaderera kuti vakwanise kuwana vatengi kunze kwenyika.
Takatarisa maindastri yedu yemuno muZimbabwe zvaanofanira kunge akatarisa ndezvekuti vanokwanisa kugadzira sei zvinhu zvakachipa kuitira kuti kana zvakuenda kunze kwenyika zvinosvika zvichitengwa rather than kuti zvinhu zvese zvakaenda kunze kwenyika hazvikwanisi kutengwa.
Pamusangano uyu nyanzvi dzezveupfumi dzakurudzirawo kuti kushandiswa kwemakadzi ekumabhanga pamwe neekokeshi zviitwe kunzvimbo dzese munyika kusanganisira kumaruwa. Vamangudya vati kunyange zvazvo vanhu vanenge vachiti vane mari kumabhanga nyika ina mari iyi uri musvo izvo zviri kukonzera kuti kushayikwa kwemari kurambe kuchienderera mberi. Vakurudzira veruzhinji kuti vafarire kutenga nemakadzi ekubhengi nedzimwe nzira dzakadai seikokeshi zvisingadi mari chaiyo. Vakati izvi zvinogona kurerutsa nyaya yekushomeka kwemari. Vatiwo kupedza dambudziko reuori pamwe nekugadzirisa dambudziko rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo zvinogona kubatsira zvakanyanya dambudziko rekushomeka kwemari. Vamwe vari pamusangano vanosanganisira CZI, ZNCC neveZimbabwe Stock Exchange. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadikwa.